What a me, that is a good inico.
Vachara pamusangano vaita nevatsigiri vavo kumahusekwa vachamisa vati havasi kuzobvuma kuberwa musarudzo dzegore rino.
Vanoba zvebasa. Ipapa pamusangano kuda kutetera kuita magentlemen matirwa anoitwa sarudzo anotyisa. Vanoti havadi corruption but corruption yekutanga ndeyekupfira maelections munyika.
Vachamisa vatiwo ruzhinji rweZimbabwe ruri kubhadhariswa mutero wakawandisa. Vachiti izvi zvinofanira kupera kana vapinda panyanga.
Imwe nyaya tinogadzira nyaya yemutero tax munyika muno. Tax yakakurisa munyika muno, tova kuita flat tax yabiti inoita kuti mari zhinji iende kunoshandiswa nevanhu disposable income. Vanhu vanogadzirira tax pane mabasa ka. Ndosaka tiri kuti mupaka gore rino munhu wese kupi? Munhu wese kupi?
Vachamisa vatiwo upenyu hweveruzhinji hunenge hwanaka muna 2023 kana vakapiwa mukana wekutungamirira nyika.
Dambudziko ranava munangagwa ndeyekuti vaafanira kuretire asi vokanganwa retirement. Nenyaya yekuti retirement haina kugadziriswa polisi yedu muno, vakuda kuramba varipo kusvika vafira pabasa. Isu tinoda kuti haiwa nyika iende mberi, vanava munangagwa nanava mugabe garai pasiti.
Vaenderera mberi vachiti nyika ine upfumi hwakawanda asi chanetsa inyaya yehuori hwavati hove inotangira kuora kubva kumusoro.
Vakamuzwa munangagwa ndikati wakangana chazvo zuro nehope. Akataura nezuro kwati makanzu katipei MDC atinetsa. Tikati unofunga turi kunyeperani. Asingazive kuti vanhu vari korapti vauraya makanzuro ndiani. Asingazive kuti makanzuro edu aurawa nezanu pf ndiani naminista welocal government anenge achipindira mumashandiro emakanzuro.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wezanu pf uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kutinzwe pavamire pamashoko avachamisa. Ndakamirira studio 7 kumahusekwa mudunhu remashonaland east. Ndini Thomas chiri pasi.